Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Keith Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome to the Diaspora Forum. And tonight on Boxing Day, we are talking about different assistance programs being conducted in Zimbabwe by citizens living outside the country.
We are also going to talk to you listeners. We want to hear how you spend your Christmas and Boxing Days outside Zimbabwe. Wherever you are, you may be also from the diaspora and be in Zimbabwe today. Let us talk.
To join our discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-6080 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voazimbabwe.com.
And remember, yeah. Gibbs, today is Boxing Day,
mm-hmm.
Not for boxing fans,
yes,
but Boxing Day, Christmas box.
Yes.
And when we were growing up in Zimbabwe, this was the day when we used to pester elders for Christmas gifts. So today we want to hear what Zimbabweans outside and in Zimbabwe, in the country, did on their Christmas holidays. And some of us also have different projects which we manage from outside the country. We are going to look at all that and discuss about those projects.
If you've just joined us this evening on the Diaspora Forum, we're talking about Zimbabweans living outside the country who are involved in various community projects and are engaged in some of these projects right now in Zimbabwe.
And some of these Zimbabweans, they pay school fees for underprivileged children, have built schools, and provided the water for those in need.
So if you wish to join us right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll phone you back. At the same time, we hope you're having a good time, eh? So I hope you're having a good time too.
Yeah, but the problem with you, Gibbs, today is you heard that today is Boxing Day and I saw you bring in your gloves.
And people must remember that today is Boxing Day.
But not for Muhammad Ali and Tyson.
No.
It's for gifts.
That's right. It's all about having a good time with relatives and friends. And at the end of the day, we know that people are actually watching us on different platforms. One of the platforms is VOA Studio 7 Facebook page, the other one, VOA Shona and VOA Ndebele. So now, if you want to join us right now, they should phone us.
Yes, can call us on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
I think we've got a bit of music that we're going to be spinning here at VOA. So I don't know whether we are ready for the music.
No, we are ready.
Yes.
Everybody starts with music, Gibbs.
Let's start with music.
Before we feast.
Yes.
Yes.
Let's have done some bit of music.
Mm-hmm.
Shut the door, let the wind in, let the wind in, let the wind in.
Dick, just go on a boy.
Yes.
Inonzi Utwa Togozani Nove Imenemen.
Imenemen.
This guy, you know, he plays a lot of music,
mm-hmm.
and he's sort of like Mbakana-ish.
But what does Imenemene mean?
Imenemene is not the song, actually. The song itself is some other title. So Imenemene means somebody who is not too straightforward. He took this from
the
his
Bible.
No. His mother used to say to him, when I only men a man.
Ow.
Meaning, tell me the truth, you know. So if your mom looks at you and says,
I thought it's about the writing on the wall, many, many.
No.
Okay.
So you will be telling the truth somehow.
Oh,
so then, yeah. Okay. But not in a way that you are lying.
Mm.
But you can hide the truth with a straight face. Yeah, so you become Imenemene. So the guy's name is Tokozani Ngobe. It comes from Kenzi.
Okay, he's a Zimbabwean.
He's a Zimbabwean, and he's president of South Africa.
Oh, that's
so he has got roughly about 5 songs right now.
Mm-hmm.
So one of the songs is this one on called Umama Wako.
Okay.
So meaning
Your mom,
you know. Mm-hmm. So it's like, tandanan, you know, love each other, you know, because it all starts with your mom.
That's the message on Christmas holidays, and we also headed for New Year. So,
if I'm not going
to be a new year, I'm going to be a new year. January disease.
Yeah, and tell me to tell people that you owe me 5 cents.
Not now. This is not the platform. No.
Okay. So yes. Let's what a guest.
Yes, Gibbs. Ingwe, we to chat now in Zimbabwe. Kifaro Studio 7, which is going to Ndimi Matshisa Patiri, kuti gorera 2018 ringa richipera tichisvika patiri nhasi, tichipemberera zuva reBoxing Day, tabva muzuva reChristmas tichitarisira goredzva, tichizova kuti kune Studio 7, zvino zvichibva kwamurimi vateereri, saka tirumbova naongwe kuti tichikore mbabvu pamwe chete nemi tichiseke sana ndo zvinotisunga zvinotibatanidza kuita munhu mumwe chete iye zvino izvi tine mumwe vatakoka kuti vange vari pachirongwa tinzwe kuti vatamba zoro reChristmas neBoxing Day sei tina vaDennis Juru munovaziva gore rose munhu atinogara tinaye pachirongwa vachitibatsira nekutiudza mamirira nakaita zvinhu kuburikidza nesangano ravo reInternational Traders International Cross Border Traders Association vari based kuSouth Africa kuJohannesburg. Saka nhasi vaJuru tambo wabata masikati tikatovakanganisa urongwa hwavo hwanga vainahwo vaenda nemhuri yavo kuKruger National Park kumbonotandara vachiona mhuka. Saka tinonzwa kuti vaswera sei zvivi zvavaita pamwe chete nevamwe vana veZimbabwe muri kwamuri ikoko tinonzwa zvivi zvamaita vaJuru tokugamuchirai pachirongwa. Nasi ndina mukoma Gibbs zvinova kushandisa chirongwa chino kutaura 5 cents yavo yandinayo aiwa.
Mukoma Christmas box lapo mbona.
Hai nyabonga.
Angkuni pendulo angkuni Christmas box.
Ya zvakutumedzela ngebhasi leyo kuti hangusi kube izavuya kona hapo ngebhasi. So
wonto
That's right. So happy Christmas, Merry Christmas, and I hope you're going to have a prosperous New Year. Thank you.
I wonder if you are going to be able to get Kruger National Park.
All right, now I'm going to be able to get Kruger National Park. Ten, Gumi, Canadilla, Papa, Gumi, Manga, Zara, Panguata, Zara, Pinda, Taka, Afra, Kwanza, Muka, Zara, Bosi, Kwai, Kisa, the Kutimoka, the Zakatora, Mumburi, Muno, Muru, Kisna, Nikuada, Yay, Menge, Champa, Nemotkar, Shinna, Tizaka, Kanganza, Nikuaka, Eva,
Mkoma jurundu rizwa kuti munobva kuMhondoro kuZimbabwe uko. Amuna kumboshuvira here kuti vakomana zvino zuva randa kudaira Boxing Day dai nditori pamubayira izvozvi kana kuti pa township imwe amuno simbotandara muri kuZimbabwe nehamanesha mwari.
Mkoma jonga ndiri comrade. Zvishuviro zvetori nazvo hedi kuti hapana chinorwadza sekuti uchingoona timu rawakadzidza naro timu rawakakurawo naro uchingoriona uchingotambura tambura asi zvinofadza mukoma jonga vamwe vanhu vachitambura nyaya yekuti vanenge vasitorina pekutangira vamwe vachitamburawo nekuda kwekuti vanenge vaine mari asi vasingakwanisi kuwana tekutenga kana kokora ichishayika muHarare chaimo handione kuti kamhondoro ingawanike uye handione ndichikwanisa kuti ndiidyire raini rese makokoro kuti tinge tichimwa makokora pese saka ndangoitawo pachikomuredi ndakati aiwa tiregai tingodai vari kumusha ikoko tongovatumirawo zvatavatumirawo vonwawo kana vachinge vachifirana vofirana zvakangodaro tingokomborerwa tichiendeka mberi.
Thank you so much mukoma juru rambai muripo nhasi izuva renyu vateereri saka hatisoda kukanganisa isitere kuchida kuti mupinde muchirongwa vari kufona vari kutumira mameseji teichingodaro kana paine vari kuita maprojects kana zvirongwa zvamuinazvo zvamakatarigai timboonana kuti kuZimbabwe maprojects angu amira sei ndonguva yekuti mutipe futi maupdates nekuti dzimwe nguva munee muine maproject manager anenge achingokutumirai mareceipt kuti taputenga chakati tavaka chakati asi mazuva namukana wekunozvionera mega ndozvatoda kuti tinzwoti zvirongwa zvenyu zviri kusvika mira sema projects tombozwa kuna vanonzi Mike Sora vatitumirawo pano pa Studio 7 kushona page yedu ye Facebook. Hanzi greetings to you all, also greetings to my friends Victor Muchero, Tatenda Chimbwanda, Papa Maleko, Bra Jojo and Great Kali pa PMB South Africa. Vari ku South Africa mkoma Mike Sora Gibbs.
Then what Nomsa Nikavana says, call me right now. So she's watching us, you see.
Okay.
And she's one of our guests. So hopefully we're going to call her right now. Bakati Zani says, Lisui Yin S7, Mina Miss Postol. So she's saying, are you okay? Yeah. No, she's doing some bit of slang.
Okay.
Yeah. So then she also says, yeah, we enjoy a lot of stuff that you're bringing out, including the song that you're playing from Tokozani Ncube. So uti siyabonga kakhulu ingoma lika Tokozani. Ignoria Ncube uti uyibambe mkhaya, uyibambe njani mkhaya khona ngapho. So you know they're enjoying the music.
Very, very.
So maybe
and I need the energy of music.
Yeah, I can tell. And une dance type.
I want.
A little bit.
But camera is ugo na kunya sendi tora kuti vaonee kumakuru.
When you are doing.
But kana vachiona ndichidai ndiye ndichitamba.
Yeah. I know. Yeah. I think we've got Thomas Mafumo.
Timo Mukanya.
Yeah, Mukanya.
Dipei. Dipei hapo ndo simuka.
Nako futhi. Kunjani?
Thomas Mafumo pari zvino tichiramba tichitandadzana vadiva vateereri nevatariri.
Yeah, Mafumo siyamfisa kuti
vanhu vachimbogadzira magitare
vabvu. Ya, mutomutara mhe.
Ya, vangosimuke ayo.
Ya, now.
Koma Thomas Tafirenyika Mapfumo.
Yeah.
Dr. Thomas Mapfumo.
Mm-hmm.
Mumwe vanhu vari mudiaspora pari zvino vari kuZimbabwe.
Yeah.
Saka ndovamwe vanhu vatichitarisira kuti aita bata kuti pachirongo ano
tibata
tichinzwa kuti va
what is it doing there?
Vanzvifambisa sei zvizvavaona vanakidzwa sei. Eh nekuti nguva yekisimusi inguva yekutandara tichidya mari.
Yeah.
Tichidya huku nezvimwe michero isingade mari.
Yeah.
Yekungotora tichitanha pamiti tichidya. Ata semango.
And yes, what this clear how do you do it? Huh? So you just go like.
If I teach you, then I no longer owe you 5 cents. Eh?
Yeah. No, it's
Zafara. Why do you room repair?
Yeah.
Yes, Mr. Juru, I understand you are visiting Kruger National Park together with your family. Pane vakasununguka here kutaurawo kuti vaona sei kumhuri yenyu vanakidzwa sei vafamba sei tinzwewo kuti zvii zvavanakidza nekuti zvakaitawo seni handisati ndaona mhuka dzimwe dzinogona kunge dzaonekwa nevana venyu namai Juru nemiwo vaJuru dzekuti munoti dai mukoma Jonga mapfuura nekuno taidzokera futi Kruger National Park mumbonoona mhuka idzodzi.
Alright, regai ndizvo ndinotaure namai Juru
ndiataure
zvavaona.
Ndizvozvo.
Pamwe nevana kana muchizokwanisa kuti vange vachitaura.
Aiwa, vakasununguka vateereri vese.
Hodo.
Okay.
Hello.
Hello, makadi amai Juru. Aiwa, tiri vapenyu, ndimi madai kuswera muchiona mhuka.
Tasirashona mhuka dzakawanda wanda makadziona.
Chanyanyo kunakidza ichi nekuti isu pataikura mhuka tairo tikasangana nayo aidza kutiza nekuti tichika kuurayiwa kana kuti kutoda kuiuraya nekuti tietaona nyama.
Kana dzatingambouya dzanzira padhuze nesu tichitotenderera nevete tichitodzorawo mafoto tichi zvakawanda wanda tichiona nemahito zvese zvemvura izvi zvese tichitotenderera.
Saka manakidzwa ka?
Aiwa,
tinotenda zvikuru. Mune vamunokwanisa kukwazisa here vari kumusha vari kuSouth Africa ikoko nekwese pasi rino?
Ndinokwazisawo mama vangu vaJuru vari kwaSeke Rudema uko namama vangu vari kuGope iri kwaMusajuranga kwaNembezia uko natete vangu vekepevha vari kuHarare uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru maita basa. Ramba henyu muripo ipaya vaJurufoni tichange tichizonzwawo kune vana kuti vanakidzwa sei. Timbonzwa kune vamwe vateereri vari kupinda muchirongwa. Tine vari kunyora Gibbs, timbonzwa kuti vari kunyora vari kuti chii.
Maybe before we go there, we've got another guest, and that is Nomsa Nekevana of the Mopane Foundation International. Ms. Nekevana, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you so much.
Merry Christmas and a prosperous New Year.
Merry Christmas to you too, guys.
Yes. So tell us a bit about what you've been doing for Zimbabweans, especially those that you're helping under Mopane Foundation.
Okay, my name is Nomsa Nevani. I'm from KZ, that's in Matabeleland South. The project with the Mopane Foundation International. We look after, we support orphan children in rural Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we've got 35 as of now, which will have 38, okay. Now, because somebody came up and they wanted to take these three, which was our number 238. We support them with school fees, uniforms, and basic stationery, really.
Mm-hmm.
All these kids come from Matabeleland South, which we have got. Okay, I can name the schools for you.
Mm-hmm.
In Matabeleland South, we've got Zamanyoni, which we, in 2019, we've got two primary left, and we've got five secondary students in Zamanyan secondary schools.
Mm-hmm.
Then we've got we had five in Matopo, one would be in primary as of 2019, then four of them would be in secondary school. And in, then we've got another 5 in Yashongwe, which will have 2 at secondary school, which is Joshua Mkwabo, and we've got 3 of them still remaining at Yashongwe in primary school. Mm-hmm. Then we've got 7 in Gai, which will have 4 in, still 4 remaining in primary and 3 in secondary school. Then we've got 6 in Cholocho, which is quite primary. We've got 4 of them, and 2 of them are going to secondary schools.
Mm-hmm.
And then we've got 5 in Shurukwe, the last ones. 3 of them will be remaining in primary, and 3 of the 2 of them are in secondary school. Then in Kai, which is Somakuli Primary School, where we're at 7,
mm-hmm.
somebody is taking 3, okay, another couple is taking 3, that will take our number in that school to 10.
Wonderful. So, yes. Yeah. Mm-hmm.
We try to do the primary, okay, the rural Zimbabwe. The reason being, that's where the kids get married at very young age. And even if they fall through the net, nobody realizes that. And why this we're talking about girls, okay, we're doing both girls and boys. But the main focus really is was about the girls, because girls in rural Zimbabwe, they can get married at 14 if nobody is looking. And what happens to them when they get married at 14? By the time they are 16, they are divorced.
Mm.
And most of the time, when they get married at that young age, probably to somebody who's already married or something like that. The reason being, these kids that we are looking after, they are orphan children. So at least they are orphan children. Nobody pays their school fees. When they are nobody's paying their school fees, they'll end up, whoever is the grandmother, say, okay, go to the next door neighbor and help them with whatever is happening there, and they get raped, whatever happens to them.
Yes.
And
so,
those are the things that we are trying to look after.
Yes. So, Bambumlomo Konapoje Ngamafchan. So, I think you can hear what they are doing
mm-hmm.
as an organization, and we'll go further to ask you some other questions.
That's true.
So, right now we hear there's a caller.
There's a caller, mm-hmm. Malvin Ngube. Uthini Ngube?
Hello, Mr. Ngube?
Yebo.
Unjani baba?
Kona njani?
Ngiyaphila ujonga befuna ukukhulumisana sindebele vele.
Yeah. Eh. Ungaphi baba?
Ngize at Bridge.
Bad Bridge.
Yeah.
Yeah, yenzeni lamusa iye Boxing Day.
Ay, yeyi yazo ngivakatha nje emakhaya eMarisdale.
Mhm.
Ayi bodela nje isikole umumo. La ngabe lichisa nje kade kodwa kuyasebenza nyawo.
We are cheese, I'm a soap, sir. Cool like Coca-Cola. Yeah, we are perfume line.
Yeah, which was a minute of the chance in the way. So, we get up near 2 minutes with a cool minute. So, yes. Okay, Utama Cross, Avela, who are the two manager?
Emma
Cross, I will allude to Vela, who mentioned that is up to him.
I got it, I.
I was telling you that Yes, our colleague and poet wanted to observe. Yeah, long Umalvin Nobe, Gunaragi, well, a great piece. I'm told we've got another song, right?
Yes.
So I think we've got the music of Noma Tamsanga Mkwananzi, mm-hmm. whose trade name is Mkwali. So let's get that music rolling. Let's see whether we've got it right now.
Mm-hmm.
We're just waiting for our producer to cue it in. So there it comes. I think, yes.
Rafiki Zangu Zikwapi. Rafiki Zangu Mopo. Banga Banganda. Zangu Mwe. Diga Makobi. Shaiza Anja. Diga Makobi. Chaiza anja, kono ju, kono ju, kono ju, kono ju, kono ju, kono ju, zanji mwe, zanji mwe, zanji mwe, zanji mwe,
That is Noma Tomsanga Mkwananzi treating as Mkwali. So she sings in Swahili.
Look at the
yes, I know. Oh. No, that one is another one.
The phone, okay.
So you go. Yeah. Let's try, eh? No, leave us your point.
Okay.
So, you know, she's singing about Rafik, mm-hmm. her friend.
Her friend.
Yeah, her friend. Mm. Just a friend, how you are treating. Friends, it's very important.
Okay.
Like I'm treating
you. Especially on Boxing Day.
Yes. And if you've got to go to Jumun.
Yes. But you know, on Boxing Day, that can be converted into a present. You get
that's right. Yeah.
Yeah. So you gave me a present. It's no longer square.
Yeah.
It's a present from you.
So 2 cents off.
Yeah. Yes.
So I think we've got some people.
Yes. That in it, you are telling and the name comma Courtney Mpemi. Ini ndakatanga kuchengeta mombe last year asi dzakazofa nekushaikwa kwemushonga munyika asi dzakuita dzichiwanda ndava kutenga mushonga kuno kuJoni vari kutaurira pama projects atati ndeapa projects amuri kuita sezvara zveZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika saka vari kutaura pamusoro peproject yavari kuita ndofunga tinemwe muteereri gaitongonzwa kuna mukoma Donald Mamboma anzwa kumana ndifonireiwo please call me varuma I'm watching you live and clear from Rustenburg Zororo harichana kidzi kana nyika isina zvinwiwa aiwa takanzwa kuti zvinwiwa zvakuwanikwa mukoma Donald mari yako chete netsoka dzako dzekuenda kuma grocer kuzvitoro kunotenga tina mukoma Cosmas vari ku Lephalale ku Limpopo hanzi ndiriko ndirikuona zvakanaka mukoma Rune Sukurebwa hanzi ndifonerei vaisa namba dzavo tirikwedza kuti kubatei mose pamwe chete na mukoma Courtney Mpemi koti hanzi ndibatei tirikwedza kubatai rikaiti mwezva kuti nimwe mutereri allo
hello.
Hey, ndiani avo?
Ndi talenti Nyoni.
Vanyoni makadiko?
Ah, tiripo makadivo.
Muda kukuluma here kana kutaura?
Ah, kutaura.
Taura itinzwe kuti zuva rekisimusira nezuro nerenhasi reboxing iri mazvibatanidza sei?
Ya, ndiri muZimbabwe, kisimusi yegore rino yanga yakaoma. Zvinhu zvizhinji zvanga zvisiri kuwanikwa nemitengo yataitarisira kuti tirafika zvakamira zvakaita. Zvakwanisa kuzwana zvakadaro, zvinhu zvava zvichidhura.
Mitengo yakakwira.
Ya, yanga yakakwira. Zvinhu zvaiva zviri pasi mitengo yakakwira, zvinhu zvaiva zvitoshaipa zvachose zvinomwe muzvitoro.
Chii chaizvo chamungati chakanyanya kukwira mitengo nekuti nezuro tainzwa vamwe vachiti mabhazi akwira mitengo. Vamwe vachiti zvinwiwa zvakwira mitengo nezvimwe zvakadaro tinechingoti tikanzwawo kwamuri motoziva kuti kwandiri kunoku zvakati nezvakati zvakwira mitengo
kunoku matransport yakakwira chingwa mutengo wacho wanga wakakwira kunoku wanga $2 a loaf $3.50 a loaf
Saka zvinova zvinhu zvakaoma kuti ukatenga kana 5 loaves pamwe mhuri inenge yakakura. Zvinhu zvese zvakaoma kuti tirambe tichiti tingatenga chingwa chakawanda. Kuti tifambe mabhazi vanga vachikwirawo mumigwagwa. Saka zvava zvakatiomerawo ipapo.
Saka mhuri mainyaradza sei mhuri manje nokuti kune zvimwe zvisingade kutengwa kamukoma nyoni. Zvokungopinda mudanga renyere mbudzi chikwere chenyeche huku mongo zvakutofamba hanzi zvinova zvangobatana zvega izvi zvamaitawo ipapo
huku takadya huku takadyawo apa hukuwo hatina ku apa huku hatina kunge takahamadzika zvakanyanya asi tekingotiwo zvinowedzerekawo nezvakawedzereka asi zvakatikona
aiwa ndizvo zvokahanzi upenyu mazuva hafanane nekuti dai tichitarisira kuti zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri dai nhasi ingori mande kubvira nezuro nemarimwe zuro aiwa tinotenda zvikuru mati muri kupi zviya
ndiri kuzvishavane kuzimbabwe zvishavane
zvishavane kana mune vamuda kukwazisa mungoti dimu
ndoda kukwazisa mhuri yose kwamadhobhi iri muzvishavane nemasunda yose iri kuzvishavane imomo negweru kuna mai vangu ndo nevanin'ina vangu dzotiwo muve nezororo rakanaka
yes vanoda kunzwa zita futi kuti ndiani
Shakeman Talent Nyoni
mukoma Shakeman Talent Nyoni vari kuzvishavane tinovimba kuti mhuri yakateererawo pane ino nguva vari kunzwa muchivasvitsa mashoko ekuti aiwa ndiri mutano tiri kutarisa zvakare kuti 2019 iri kusvika New Year musi wechipiri uyu tete amugoredzwa zvii zvamungataurawo zvamunoshuvira kudai zvaitika mu New
Year totarisirawo kuti dange zvinhu zvenyika medu zvanga zvakadzokera pazvanga zviri ndo zvatachichema chema zvakanyanya kuti dene zvadzokera pazvanga zviri pamwe upenyu hwevanhu hwaiita zviri nani
aiwa tinotenda zvikuru hanzi kazhinji minamato yedu inonzwikwa asi inogona kunonoka haiwa kupindurwa hamusiri mega muri kuchema kudai zvinhu zvanaka takatonzwa mutungamiri wenyika vakati zvinogona kugozha asi zvichanaka vamunangagwa vakatodaro vachiimbisa vana vezimbabwe saka tinongotarisira kuti ndo zvichaitika zvinhu zvinake ishuviro yemunhu wese tinotenda zvikuru mukoma Shakeman nekupinda kwamaita muchirongwa
zvakanaka maita basa.
Thank you so much. That's our caller from Zvishavane, Mukoma Nyoni. Yes, he's saying, well, things are tough for transport, bread, and some of the things they require as a family day to day, except for the roadrunner.
Aha.
Na isei da roadrunner ayo. Yes, hazi takambodya nokuti izvo haudi kubhadhara unongopinda mudanga kana uchikwanisa kuchengeta. Yeah, but otherwise he's praying that they hope things will be better for 2019.
Aha. Yeah. Sizinjoke kumama ke uNomsane Kevana singathi ke nxa sikhangele eze Christmas lidlale njani kona lapho le Boxing Day lamhlanje.
Hayi yakotola ngapha. Yakotola we just indoors isathe mina bensebenza namhlanje hayi. Ngithethe isikhathi lemoli yami sihlalele labantwana endasi.
Yeah, so ke ekhaya ke laba baswelayo bakade libanika.
Abethu, to be honest, akula abaphilayo ngaphandle komntwana oyi-1. Umntwana wakhona umncane, una-11 years. Uhlala logogo, yena ugogo ukhulile, akasakwanisi lokulima. So, nguye sisakunanzelela ukuba lathi kwabo ngo-Augusti laphana, kulapho esafunda kakhulu ngabantwana esibasapotayo ukuthi kuhlukana kwabo kuswela kungakanani. So, umntwana lo sagcina simthengela, sagcina sithethe isinqumo ukuthi kufanele athengelwe i-grocer every 2 months logogo wakhe ngoba impilo yakhe ibuhlungu, nangayichasisi, ibuhlungu. That's what I can say at the moment. So, this is the grocer every 2 months. So this month, the corner, when you want to go and sleep with something, the grocer, something, the 20 kg, and popular sugar. Just some basics, not good, it's a basic thing, just some basics, compound with what one is paid. Because one's so wins and allow over Indian cool is a kind of little man. If he's the one, you want to call us for now. If he's the one, you're over 4,000. So I got a mindful, and as his knees, yes, and of which my life on a man is not die. So I had to see.
Over the
fees,
I will pay
nothing else.
See, I was so Nomsa is talking about you know, the way they helped an 11-year-old kid in Zimbabwe right now who needs a lot of help. You know, they bought some groceries and other stuff for her.
For Christmas.
They regularly buy some of the stuff for this particular kid. She lives with the grandmom, and the grandmom is now old. Mm-hmm. She can't even, you know, do anything to make a living. So they are really helping her a lot. This time around, they bought some sugar. They bought some other items like Milimil, you know, just to comfort them during the Christmas season. Boxing Day came about.
Yes.
So you still remember that
in the 17th were, century, I think.
That's right. Yes. 1833
yes.
is the time when Charles Dickens mm-hmm. actually referred to Boxing Day, you know, in the Pickwick papers. He used to write a lot, that guy. So he said, you know, it was all about charity traditionally. So the lower classes were getting some stuff on Christmas Day from the aristocrats. Eh?
Yeah.
And thereafter, you know, on Boxing Day, then they'll get some other leftovers.
Mm-hmm.
Leftovers from those people that they'll be working for on Christmas Day. So then they'll, you know, put together some things for servants and give them as much as possible. So this was to say, thank you for working for us on Christmas. And as always, and therefore we're giving you something for holidays. So they always pack those in boxes. So those boxes, then when you parcel it out, it will seem as if it is a box day. That's all right.
A box day present.
That's all right. So, but other people were misconstruing Boxing Day as a day for
to settle scores. I still remember that when I was growing up at our local township.
Mm-hmm.
You know, some of the elder guys, they would, you know, from different villages.
Yeah, you
when they meet at the township,
mm-hmm.
oh, that will be a very good Boxing Day for
our
kids. We'll find something to talk about when our way home.
And then on that note, I think we can bring in Mafumo.
Yes.
Yeah, Mafumo, there's a lot of stuff on Mafumo today.
Let's hear Thomas Mafumo.
Yes.
Siyobona ihlobo.
Because it was for a reason.
But there are two types of ukombera. Ukombera,
umkwenyana.
Yeah. Mm-hmm. Then, that's for music.
Uh-huh.
Different from ukombera atezara.
Yeah.
Which one do you want?
Now in my case, the music, if I do that in front of my own people, mm-hmm. my boys,
mm-hmm.
they'll think that I'm begging.
You know? Yeah, you'll be begging.
Yeah, yeah, you know. And usually it's Boxing Day, you know.
I know. Thomas Mafumo amamuchinzwa Thomas Mafumo mukanya vari kuZimbabwe pari zvino vakatenderera vakaridza kugweru hakuna kuzokwanisa kuridzwa pakutanga asi ndakanzwa kuti vakazoridza kechipiri vakabva kugweru vakaenda kuulawayo vakaenda kuBeit Bridge tonzwa kuti pa New Year's Eve vanenge vari muHarare musi wa 31 usiku tutanzozwa vanenge vachiridza vari muHarare saka vana veZimbabwe vanokwanisa kunga vachienda kunoona Thomas Mapfumo tutarisa kuti muchange muchienda muchiona zvakare vamwe vaimbi vakasiyana siyana tonzwa kuti kune mitambo yakawanda kwazvo yarongedzwa kuti vana veZimbabwe munge muchionekana negore ra 2018 kupinda muna 2019 tina vajuru vajuru tuda kurelease zvenyu mutandaro nemhuri yenyu but tongoti tinzwe we getting reports that there were problems at the South Africa Zimbabwe border at Bed Bridge. I think some delays were either caused by the South African side or the Zimbabwe side. But I think the South African Home Affairs Department today issued a statement saying that things were almost getting back to normal. There were glitches on the Zimbabwean side. How is the situation now? Did you ever get to get an update on that?
But I can assure you that normally the Zimbabwean side is not delayed. It's always the African side where they are always delayed, where they always check, I mean, if stamps are fake or original, and they always check if you never have a change and things like that. They are very, very strict with their officials. You know, they keep you, check. They are not, I mean, at the African side. If you find a question in front of you at the African side, it takes longer than when you find 100 people, I mean, in front of you at the African side. So that one, I mean, I haven't, I mean, received any reports since I was out of metrics. I can assure you that only the South African side, I mean, has been delayed. On that one, I can support the Zimbabwean side before I can do the investigation.
Thank you so much, Wajuru. Chief, Boxing Day in Emuri, and if not, thank you so much. Enjoy your stay at Kruger National Park.
Thank you so much, Mgomba Jonga. Thank you, Mgomba.
Gibbs the Dube.
Baba Chur. Siaba, I couldn't remember. Yeah, who keeps it?
Siaba, I couldn't remember.
No, no, thank you so much, Chur.
Thank you so much. Gibbs,
I guess maybe the reason why you forgot, you saw a lion.
Oh, yeah.
Yeah.
Actually, it's night. Lion, it's night time in Kruger National Park.
Yeah.
So he's afraid of falling asleep.
Yeah.
I know. Sinam koma Emmanuel Gumunyu. Magadim koma Gumunyu.
Magadim koma.
Takasimba tanzwati muri ku Zimbabwe. Muri nzimbo ipi ku Zimbabwe?
Inini ndiri kuzvishavani.
Gumunyu kuzvishavani. Hana zvisavani yakanaka. Nasitambo bata mukoma nyoni. Ivanga vari kuzvishavani vatifonera.
Alright, yeah, kuzvishavani kwakuri nani atini ndatozvosvika hangu kumazuva rovira pano ndakandiri kusaidi remusurugu kumazivillage ndimboonawo zvakazvisitika ikoko.
Ehe, maonawo sei mari pedza sei zuva reboxing day?
Ya, zuva reboxing day haranga riri nani zvaro kungoti kuti munzvimbo macho nenyaya dzekungoti vafana vechidiki vamwe vanenge vasingagoni kuzvikondrolawo pakumwa nepakudhakwa vasaka kupedzera vakuvakuwadzana asi inini zvakukwandiri ranga rakaninakira.
Saka pane vatombofunga kuti boxing day nderekuchinjana maoko kwete mapresents.
Chaiko kutochinjana kutokuwadzana kuwadzana vafana vechidiki zvakaoma.
Aiwa ndizvozvo ndokukura kwacho hanzi kuzoti uzive kuti mirai zvange zvapora vanenge vakambobva mukutsva.
Chokwadi chaicho sira rakanaka haro ndichisvikawo musabhani ndangosvikawo makangotonhoratonhorawo vanhu vazhinji vakaremerwa nenyaya dzekufamba nekuda kwesiyeri ndangoona mazvikiti vanga akangogara mutauni.
Ndambonzwa vamwe vachitaura kuti tsaona dzinenge dzakati kwirei muzuva rekisimusi irori kudarika gore rapera ndofunga vanga vachipa kombarizoni yekuti gore rino tsaona dzinenge dzakakwira nezvikamu zvingaita 33 kubva muzana about 33%. Imi mambo sanganawo here nepapaitawo tsaona mugwagwa kufamba kwesuka maitawo?
kuvira kwandaita kushurugwi mukati nemugwagwa handina tsaona yandamboona kana izvinhu mota yandingati yakabuda murodhi mamakachena murodhi matafamba nhasi
aiwa dai zvakaramba zvakadaro nekuti hatidi kuti zororo roga roga tichingoita basa rekuzoverenga kuti kwakaitika tsaona dzakati tichienzanisa negore rakati dai zvamboitwa kuti tiite accident free festive season zvinhu zvingakurudzirwa kwazvo nevanhu vezimbabwe uyese tiri kuona vari kuchema kuti matsaona awanda mumigwagwa asi kana mamasangana musina chamasangana nacho mafamba zvakanaka musina hama dzapinda mutsaona tinotenda mwari naizvozvo mukoma Emmanuel Gumunyi
ichokwadi mukoma Jonga handina tsaona yandaona asi musingaziwo parodhi yemasvingo ichauyawo nemhuri yangu tichazonzwawo kuti vaivanenge vasanganawo nezvipi hasati vauyawo kubva kumuda
aiwa ndizvozvo mune vamuda kukwazisa here tisati taonekana zvedu
ya ndoda kumenya kukwazisa imimi matichinzwa muchirongwa tinotenda zvikuru mwari vakukomborerei ndikokwazisawo mhuri yangu iri kumasvingo uko kusamatoni nehama dzangu dzose dzinondiziva kana dzakateerera
Zita taurai mega ini ndingazonzi aiwa haana kutaura watinoziva
raiti regai nditi ndina baba wangu vari kuHarare uko vanonzi varusere vanogara kubudiriro 5D vakwazisa ivavo vese nemhuri yose ndigokwazisa zvakare ana tete wangu vari mukwekwe vanonzi vamamoyo ndinofara zvikuru ndigokwazisa nemafriends angu wose ndinoshanda nawo vakanondiziva
aiwa tinotenda zvikuru
nemiwo vadhivi vari pasaidi vandava vachitaurawo tinovafarira zvikuru
siyavonga vavo tatenda
akutoshaina hanzi uri kunzwa here ndine muteereri handiti anondifarira gibs
aiwazvinotipa
manyau izvozvo thank you so much mukoma maita basa mukoma Emmanuel Gumunyu
notenda zvikuru
Same to you, Moveneswa Rakanaka Tinotenda. It gives that our second caller from Zishawani. We first heard Mkoma Nyoni from Zishawani and also Mkoma Emmanuel Gumunyu. He called us from Zishawani. He's saying, well, it was a quiet day
yesterday
as compared to other years. Mm-hmm. But he said that here and there, the youngsters were exchanging blows. Yeah. And Boxing Day.
yeah.
Then
yeah.
Tine muteereri vanonzi Mukoma Chamunorwa Joto. Mukoma Chamunorwa Joto vanobva kuZumba. Hanzi ndoda hangu kuzivisai kuti tiri kubata zvakanaka pa Trojan Mine. Trojan Mine iri kubhindura.
Yes.
Tiri pa Trojan Mine. Ndinonzi Chamunorwa Joto. Ndichiti muri kugona basa rambai makadaro muchititandadza. Aiwa tinotenda zvikuru Mukoma Chamunorwa Joto. Tichivimba kuti makavewo nezororo rekisimusi neBoxing Day anasi zvakanaka. Tichitarisira kuti muchange muine gore zvakanaka. Thank you so much, Gibbs.
Yes, lo navigator siziva kuvio Ndebele kuti saubona Dube. Linjani konapo laba 4 vakubungirira Jonga lawe lapha so ke kuzobuya ke uMishek Mesh uti can you phone me now he gave us his number South Africa abese sithi kunjani baba Dube hanya phela mfowethu kuzobuya ke uMike Mutuswa uti can you phone me now guys I'm in Botswana we'll try to do that as soon as possible then kuzobuya ke uThulani Lunga uti kunjani Dube hanya phela mfowethu Wellington Evunda uthi siyabonga abasakazi ngekhisimusi yomculo umculo lo mnandi kakhulu so that thank you is thanking us for the music and everything else so then we've got a mind in layer who says please guys don't encourage these people to fight we are not encouraging them to fight but somebody said they were fighting
so, and we are also we are also reminding them that Boxing Day has nothing to do with boxing
it has nothing
to do with boxing
yes absolutely nothing so now your position There are two, excuse me, there are two bands that came from that area. Do you know them?
Mercedes-Benz?
My bands, with music.
Oh, you mean musical bands?
That's right.
I thought Mercedes-Benz.
No.
Okay. Two bands. The Verangwena.
Yes.
And the other one we know. One of you is here.
Jonas Tole. You still remember Jonas Tole?
Jonas Tole?
I don't know anyway. Who
was it? Jonah Moyo.
Jonah Moyo.
That's the very angry.
Tole was the young brother.
No. Jonas Tole, why is there na Thomas Mamfumo?
Yeah, Jonah
Moyo is the Verangwena guy.
Ah, yeah. Jonah Moyo was the lead singer of the Verangwena. With the Beatles, yeah?
Yes.
The Beatles guys.
Yeah.
But there was one other
Innocent Beatu and Jablanovic.
Yeah, and they used to queue and take some nice photos.
Yes.
You know? And those guys...
In high heel platform, shoes.
Did you wear those?
Yeah. Oh, yeah.
And bell bottoms?
Well, that was... smart.
Yeah.
Yes.
Smart Yako. I can see your
still. Oh, yeah. I'm still trying. Yeah. Though my kids say some of my smart is outdated, but...
Oh, yeah.
But we are talking of my 70s.
But it has been revived now. I think it's coming to that level.
Yes, Shishawanyanga is very popular. Verangwena yakaita dzimbo dzakatandadza vanhu zvakanyanya munguva ino yeKrismus negoredzva vanhu vaitandadzwa nemusic.
So I think we've got a caller, Joker.
Ngatinzwei ndiana ari parunare. Hello? Hello?
Yes,
sir. Mukoma Mishek makadini?
Yeah, utukurumisi ndevere.
Yes.
Baba, Mishek, kunja?
Ngiyaphila.
Yeah, ungaphi Mishek? Ungaphi mfoyi?
Ngiyaphila.
Ukuyiphi?
South Africa, South Africa.
Yeah, udlala njani iKhisimusi le Boxing Day?
Hayi, mina ngibone nje kungalandi kube kufana nje cause ngingalandi abanako cause bengisebenzini iChiefs namanje ngisebenzini.
Yeah, madoda, iphikile fotsholo mjoko.
Kunendlele.
Iphikile fotsholo.
Wagadzira mari.
So kodwa uyihlabile imali phela ngeChristmas.
Ah, imali ku. Asikala ngoli nokhola ngithi manje. Inkinga yokuthi ma singahola basaba ukuthi abantu abaze emsebenzini. So siyaze siyehola i-month-end.
Yeah, madoda, month-end kunale, yeah, madoda.
Yeah, I think it's genuine as a guru muza. We're fine and you're about to be with a man who's a Chinese.
Well, you're a pela. Pela banyo batu January, ulamala hangu 60. You know, January, 1 month. Mwabe ubala kavili, ubale utu 1-1. 2-2. 3-3. Uzo kwefika, u-30 haa kwefiwa.
I think that's an advantage. Mwabe siyo kola njeng. Friday.
Hai, kwa so kala kemfowetu. Hai, pingirelis kwa wala wangani. Yeah, we can just go on a bank.
Now, you try, you know, Mr. Jabula Mabe, they are saying, and you see, in the room, Zingos is in the garden.
Oh, yeah.
I'm not bad. I'm feeling the Niyabu. I want your final way, Jabula, now, but seeing Jabuli sitting to give me in this.
Oh, yeah, I'm going to go. Smoking
the cook.
Yeah, spokela kakhulu umnumzana wathina kusasa baba. Yeah, so ke umnumzana lapho ke ukukhuluma, he's talking about you know what normally happens during this part of the year when there are so many accidents and you know, says instead of celebrating, some people will be crying, you know.
I know.
Which is very painful.
Yeah, I know.
Yeah.
Regai tumuzoti watereri vamwe vatina vanyora pana vatina mukoma Boas Jayaguru and watching from Khaboroni kuBotswana uko. Tina mukoma Babata Tenda Mahachi watching you live from Durban, South Africa. Then mukoma Boas Jayaguru wadzoka zvakare zvikanzi ini hangu Xmas. Aindi kosheri only New Year chete. Anzi aiwa Christmas haina kuwa kosheri. It's not that important. What's important for him or to him is the New Year. Then watching from South Africa, Gauteng, that's Phil Nube. And extra poly. Anzi pambirine basa. Then Ngara Mukwacha A, watching live from the Mutoro area kumashingo. Tinotenda shukuru wa kutuona au. Then koi extra poly adzoka zakare. Achipindura shukanzi Chennai mpakurirwa ndoe nda after crossover. Nunga utara kuenda kumusha. Kutane nda after crossover. Apinda mnyuye. Then Moses Beta watching live from Jamestown, that's Johannesburg. Ndoa mwema tereri waripo ye zino gifts. Tinsu kukutishoka mirase.
Yes, wele ke kumama ke unomsane. Kufana ngama chani sibili mama sipesa sukulula akukulume sibili nguti umnyaka obuyayo lo ubona zani ke lizabenzelana abantu kwele Zimbabwe mama chani sibili
to be honest okwala vele okubalulekile thina ukuthi abantwana laba bahlale esikolweni
bayefika lapha esifisi okay lapha abasifisi uyafika khona ngesifundo umntwana ethu ngala manje uform 4 omncane ugrade omncane iyangeza ugrade 3 so okokuqala vele before sifake izithembiso zokuthi sayenzani ikuthi siqale ukumake sure ukuthi bala ischool fees abo zonke sibhadele ama uniforms abo bonke athengiwe yena ama basic stationery. Then after that kulapha ezokhuluma kuye kwamanje nangakhuluma ukuthi uma kwenza lokho yabe ngiqamba amanga ngoba kufanele siqale ngokubalulekile kuqala.
So kodwa-ke ukhuthaza abantu ukuthi benzeni nxa sikhuluma khonokho-ke ukunika abantu usizo ubakhuthaza ukuthi benzeni?
Engakhuthaza abantu ukuthi isizwe sethu sesiphelile thina ngesikhathi sikhula sasikwazi ukuthi angekudle usuthe umuntu ongumakhelwane wakho elambile and umntwana wangikhaya wayengeka esikolweni abantwana abanext door bengayihamba esikolweni. Angisho ukuthi supportani Mophane Foundation which is okay ngiyafisa ukuthi support kodwa nangabe ukhona umuntu ohluphekayo omaziyo ma ungabe ukhona umntwana omaziyo ongafundiyo asincedeni ukufa komntwana lwana labantwana bana abangafundiyo nabengafundi isizwe semadebeleland or esezimbabwe sonke nje singafundiyo so mina ngithi kini bantu bakithi asibuyeleni lapho esivela khona asingalahlini ubuyithu bethu ukuba yingabantu bezimbabwe ukuba ngum-african can say that ikhonkhani ukuthi wazi ukuthi omunye umuntu akahlupheki akusizi ukuhamba ngani ukuba la yonke into umunye omunye umuntu elambile laphana esitradini mina ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ancedise omunye umuntu oseceleni kwakhe ambone ehlupheka especially ebantwaneni ngoba ngokuya kwesikhathi siyahamba thina sesala kula bantwana bangakwazi ukubhala amavizo akho abantwana badropa out beku-grade 4 grade 5 ngoba ungala mali ye-school fees kodwa kusho khona ukuthi ngesikhathi kusiyafika 10 years time from now abantwana okay babe singabantu abadala labo babengasakwazi abantu abaningi babengasakwazi ukuba lincwadi asincedisaneni asazisaneni esingathiya khona
hayi siyabonga kakhulu-ke ungathenela kusasa mam kholise-ke khonokho sokusele ukuze kuyefika umhla ka-1 sikufisela-ke umnyaka omutsha ole ngqubekela phambili.
Nami yabonga nani ngokunjalo.
Yes, sibonge kakhulu. So she was saying that people must remember that, you know, after this festive season, there is always some help you need to give to other people. So she's encouraging people to actually help those that are less privileged. Yes. So maybe we conclude now.
Yeah, regarding Tarisa, Dash Tarisa, Nezwe Boxing Day, Yanzi, Rakatanga Kare Kare, Makore 800 Adarika, ku United Kingdom, Vemakerek, Vait Kanokongoene, change Zako, which is some box. Church, some box, kuri kubatsira vanenge vachishaya. Saka mabox iwayo aizovhurwa musi wa26.
Aha.
Which is upa vanhu. Saka ndozvimwe chete izvozvo. Asi Studio 7 inovhura mabox ayo zuva rega rega. Tichingopa zvipo. Tichipiwo zvipo nevateereri. Nekuti chirongwa chedu ndechevateereri ndovanokwanisa chirongwa ichi. Ndiri kuona kunge nguva dzaakumhanya asi pari zvino timboona kuti pane vatinyorera here nokuti vakawanda vanga vachiita zvekunyora vasi vanga vachingoisa manhamba avo nekungoisa anonzi malikes saka hatina vanyowani kana vatsva vati vapindawo pachirongwa asi ndofungawo nevaviri vatatu vanodai vange vanyora tingonzwa kuti vari kuti chii.
Let me just check one or two people. It seems as if our phone is not working well today.
Yeah, and don't
so I think the network is really bad. But silomunye umuntu lapho kade umbonile kade kukhulumile jongango ukuthi kambe kwenzakalani kwele Zimbabwe. Sibona ukuthi ibizo lakhe mbani ngumind layer. Umind layer uthi khonokana kade kubike kuqala ukuthi sizwile sithi kumele kukhuthazwe ukuthi abantu bengalwi. But we are now out of time, Chonga. And I think we have to thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, who is a Zimbabwean living in South Africa. Right now he's visiting a game park in Zimbabwe. And then we
South Africa.
Yeah, right?
Kruger National Park.
Kruger National Park, yes. Then we've got Nomsane Kavana, who is in London. We really thank you for everything that you've been doing for us here at Studio 7. Merry Christmas and a prosperous New Year. Signing off is Kips Tube in Washington, D.C.
Kutisa kanganwa wa tereri wa kwanisangwa achipinda mchurongwa. Niwa kundika na kupinda mchurongwa. Toti rambaya mchiti gira. Tishitari sila utumishange mine sudakari mgoreza. Toti Happy New Year. Ndini Jonga Kandemiri Studio 7. Mwara Faganaka.